ra operate nzi mang achitoda kugadzirisa mamiri anga vaita matumbu mudumbu anga akafamba ere aka kune zvoparehe nacho ndaitokudai chandokupora handekunduka zvazviri nani zvikuru kubva musanda paoparate kwazvona ndakwanisa kuchita ndakwanisawo zvakare kunge ndichienda kutereti pane zvangondega
saka iri dambudziko rematumbu rakatanga kubva zvamakarohwa
rakatanga musangarohwa wacho usiku wacho ndopa ndakatanga kuita maproblems iwayo kundanisakwanise kuti ndiende kutereti pache zvangu ndanisakwanise kuti ndindekadyira zvona ndokwanisa kuzvibuditsa zvekare saka dambudziko iri rakatotanga mushure mekunge ndaita zvendarohwa nekuti vaiita zvokundidyikadyika mudumbu macho pamwaitoita zvokundigara pamusoro pedumbu pacho
pane nyayawo yamakataura kuti pane jackson ramakabayiwa risingazikanwe kuti nderei iri vari kuongorora here nyaya iyi vana chiremba uye vari kuti kudi
ndo chinova chinja chiripo chikuru chavo chiri kundityisa pari zvino zvemaronda azvizvi ndaiziva kuti zvinorapwa zvichipora nezvizvi pachena izvi asi hondo iripo manje pari zvino ndevekuti hapasati pazikanwa kuti chandakabayiwa chaicho chaicho chii uye zvakare vamwe vana chiremba kusiyana siyana kwava kwavari kuita inini ndi vamwe vandakabvunzawo vedoctors for human rights vari kuti zvinogona kunetsa kuti zvinge zvichiita se zvichionekwa muno muzimbabwe saka handofanira kunge zvichiita se zvichitobuda kuti zvinotarisirwa kunze saka chinova chinja chikurukuru chakundityisa chekuti ndokugara ndisingazive kuti ndakabayiwa chii ndakabayiwa chinhu chinozongondeerona chandiuraya kamwe chete here ndakabayiwa acid here ndakabayiwa ropa rakaibva here ndo chinhu chiri kundinetsa pari zvino izvozvo kuti ndisikukwanisa kana kurarava ndichizvifunga kuti ndine kakutya kari kuitika pamusoro pazvo.